Ongororo yaitwa neAfrobarometer iyi yatoragidza zviripo pachena muno muZimbabwe. Yaburitsa zvinhu zvatanga tichiziva muZimbabwe tichigara kutaura nguva nenguva kuti muZimbabwe hamuna gutsa ruzhinji.
Asi kanyika inonzi yakawana kuzvitonga kuzere muna 1980 kusere kwehondo yechimurenga, haina kuunza here utongo hwejekerere?
Hazvinei nezvinotaurwa nevari kutonga kuti takarwira nyika isu ino, ndisu takaifira, ndisu takaunza gutsa ruzhinji, asi hapana gutsa ruzhinji iripo.
Kove ruzhinji vamire papi panyaya iyoyi?
Zviri kutoragidza kuti pakutaurwa kwakaitwa nevanhu neAfrobarometer, hongu vazhinji zhinji vanopfuura 85% vatoragidza kuti hongu vari kuda gutsa ruzhinji. Ndo yakarwiwa, ndo yakafirwa nevakomana nevasikana mumasango kuma 1970 uku vachida gutsa ruzhinji.
Hakunawo here vari kugutsikana neutongo huripo uhu?
Vashomanene ndo vari kugutsikana nezviri kuitika. Vazhinji zhinji vari kuti chero yakarwirwa zvayo dhemokrasi yacho gutsa ruzhinji, utongi hwejekerere, asi hatisi kuona muno muZimbabwe. Chakarwirwa chacho chinonzi nevezanupi takarwira nyika ino, takarwira nyika ino, hatisi kuchiona. Gutsa ruzhinji, utongi hwejekerere, dhemokrasi hamuna muZimbabwe. Ende zvechokwadi nekuongororwa kwaitwa neAfrobarometer hamuna.
Chinokosha chii chamunoti ichi ndicho chinoita kuti muzoti pane utongo hwejekerere?
Chinokosha pakuti kunzi munyika mune utongi hwejekerere, free and fair and credible elections, sarudzo dziri pachena dzisina kumbunikidzwa kwekodzero dzevanhu. Asi muZimbabwe tinoona kuti maopposition party, mapato anopikisa, anotoonekwa nekubatwa sevavengi veZimbabwe. Ndosaka kuchingoshandiswa mazwi ekuti pasine mhandu. Mhandu ipiko? Vari kurevani? Vari kureva maopposition party. Mhandu yaita sei? Saka tiri kutoona kuti kana wakutoona mapato anopikisa kana vanhu vanotsoropodza hurumende semhandu, zvatoreva kuti hamuna utongi hwejekerere. Ndokuti chinokosha pautongi hwejekerere ndechekuremekedza mazwi akasiyana-siyana, maonero akasiyana-siyana.